vanhu nhasi yanga iri bata wabata, vanhu vachivhura misika yavo, vanhu vachivhura masmall businesses avo vachitanga kushanda. Sebokawo tambotenderera muguta reHarare tichitarisa kuti tione kuti zvakamira sei. Ndinokukura kuti ruzhinji reinformal traders vakwanisa kunge vachienda kumabasa nhasi. Hapana matambudziko atamboti taona nhasi kana kushungurudzwa nemapurisa nezvimwe zvakadero. Saka tinotarisira kuti zvinongoramba zvichienda mberi zvakadaro nokuti vanhu varida kushanda kuti vakwanise kuritira mhuri dzavo.
Zvii zvikwanisiro zvamunofunga kuti vehurumende nemakanzuro vanofanira kugadzirisa vanhu vachidzokera kumabasa kudai vemumigwagwa?
Ndingati pane nyaya mbiri dzakakosha. Tinoda maPPEs kuti hurumende ibatsire mainformal traders nemaPPEs. Mukatarisa nyaya yokutestwa matemperature, mari dzacho dziri kudaidzirwa nemakambani ari kuita izvozvo dzakawandisa. Satoda kuti hurumende ipindire kana ikaita kusubsidize nyaya idzodzi so that mainformal traders havadhurirwi nekuti vawane mapepa ekuvakwanisa kuti nge vachishanda. Nyaya dzezvinhu zvematemperature zvinotesta zviya dziri kudhura. Echipiri, nyaya dzemamarkets ari kunzi ari kugadzirwa ngaakurumidze kupedzwa so that vanhu vanoenda kundoshandira pane mvura. Pane zvikwanisiro zvese zvinoita kuti basa remainformal traders ringe rakareruka, vange vachishanda pakajeka, vasange vachiwanikwa varivo vanokonzeresa kupararira kwechirwere chadai kumisa mabasa pasi rese.
Pane here dzidziso yamuri kupa avo vanotengesa mumigwagwa pamusoro pechirwere icho cheCOVID-19 uyezve nenhomba itsva ichangobva kusvika munyika iyi yesinofan?
Nyaya hombe iripo ndeyekuti isusu semainformal traders tinogamuchira chirongwa chevaccination nokuti tinozviziva kuti ikonomi yedu ivhurike tinofanirwa kunge tatoita chirongwa ichocho. Mukatarisa dzimwe nyika dziri pamberi pedu seZimbabwe dzafamba chose dzakwanisa kuvaccinata vanhu vakawanda mamiriyoni nemamiriyoni evanhu. Saka kuti ikonomi yedu ivhurike tinoona isusu seboka kuti tinofanirwa kuwanikwa tichikurudzira mamembers edu kuti ange achipindawo muchirongwa ichochi ndokuti tikwanise kunge tichivhura ikonomi yedu. Saka seboka hationi kushata kwazvo, but tinonga vachikurudzirawo hurumende kuti inge ichipa information vanhu vazive kuti chirongwa ichinofamba sei nokuti sokuzova kwamuri kuita kune vamwe vari kupambadza mashoko ekushidzirana kuti kana ukazobayiwa unosangana nezvakadai pamuviri wako. So ibasa rehurumende neivo vana madoctors edu kuti information inge ichipiwa vanhu vanhu vazive kuti aiwa manyepo inyaya dzepasocial media chete dzokungochichidzirana, asi chirongwa ichi chakatinakira nokuti ikonomi dzedu dzinofanirwa kuvhurwa kuti vanhu vakwanise kushanda. Saka sebokawo tiri kuitawo maprograms atiri kuita mamwe online tichidanawo vana munyaya dzezveutano vachitsanangurira mamembers edu kuti zvakanakirei kuwanika tichibatira pamwe chete nehurumende munyaya dzevaccination kuti ikonomi yedu ivhurike.